ούρο ρεμεκέζο, βαούλια πα. Chaizo, chaizo, chino kutari siro sima zimavu, tisha ndenewa, newa na wedu zakadaro. Tashigashira chaizo, chaurwa hizi. Ndizo zvimwe zvinhu zvasinganya kubatikana bane vazhinji. Ehundi. Dai tikashanda takadaro, handimuti pane chinhu chinganetsa. Tinofamba tiri madzibaba nemhuri dzedu takadaro.